tauya kumusangano we IMF ne World Bank sikuzwa kumunoita Zimbabwe inengo ye World Bank na IMF pagore pagore wanoita misangano miiri nguwa ino ni muna Oktoba so tauya kuzo attend a meeting ye muna April
panyaya yezvirango zveupfumi pane zvamuchange muchiita here muri muno muWashington kuedza kuti mutaurane neAmerica
ndingati tichaedza iye zvino nguva isi chimbi chimbi ndichaenda kundoona weku State Department ndozondoona we Department of Treasury tichivakumbira kuti wabvise masanctions akaiswa paZimbabwe so ndizvo tichaita nhasi
munoona pane zvichabuda here pane
zvamuteizvo zvaakwawari asi isu tinenge tichiedza pedu kutaura nawo kuti izvo akatiita kupanisha kwavari kuita Zimbabwe hazvina musoro wabvise kuti nyika ifambire mberi under the new political dispensation
takaona nezuro vana mukoti vachinzivo vamiswa mabasa pane zvamuri kuziva here nezvenyaya iyi zvingaitwe nehurumende kuti zvigadziriswe
ndingati ndisati ndabva kumusha ndingati masvondo mairi kana matatu akapera tichigadzirisa nyaya yemadhokuta wakanga waenda pastrike manesi wakauya wakati wane zvichemo zvavo tikazvigadzirisa tikafunga kuti tapedza nazvo zvakatonishamisa ndosimuka musi wefriday kuti wakauyazve wachiti taakuenda pastrike tine zvimwe zvichemo izvi hatichanatsi kupanzwisisa paipapo kuti ngezvekwakanyika kana kuti ngezvekuda kupusa nyika
konyaya yemabhonasi yevashandi yakamira
sei sekuziva kwomunoita gore rapera takawimbisa washandi hurumende kuti tichaubhadhara mabhonasi e2017 gore rino tichitanga muna March tichizogumisira muna August chiwimbiso ichocho ndizvo tichaita.